Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinoti rakakwanisa kunyoresa vanhu vanodarika zvishoma mamiriyoni mana kusvika nezuro musi wa 10 zvita 2017.
Ma numbers are utaurwa hasati anyatsosvika chipo chaipo patingati aiwa vanhu vanofanira kunge vachiregista kuti vavote vese vakwanisa kuregista kuti vavo sekuziva kwenyu taamuseriye kunumber 4 vachiitwa blitz iyoyi saka mukati yekuti vanhu vange vachikwanisa kuregista vari pedyo nedzimba dzavo yakupfuura.
Sangano Remedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe, rakwidza chichemo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa chekuti mitemo inombunyikidza vatapi venhau ibviswe. Vateveri venhabvu kusanganisa vezvimwe zvikwata vakafadzwa nekusarudzwa kwaRodwell Chinyengetere semutambi akashura mare kudarika vamwe vese kana kuti Soccer Star of the Year, vachiti ivo mutambi uyu aikodzera kutora mukombe mukuru uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinoti rakakwanisa kunyoresa vanhu vanodarika mamiriyoni mana kusvika nezuro musi wa 10 zvita 2017. Mumashoko ayaburitsa, ZEC inoti yakakwanisa kunyoresa vanhu vanoita 4,016,609 payakaparurwa chirongwa ichi. ZEC yakazivisa kuti yaizotarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Asi izvi zvinenge zvichakona n'anga murapwa achida, sezvo kwakungosara mazuva masere chete kuti chirongwa ichi chisvike kumagumo musi wa19 mwedzi uno unove svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemukuru weElection Resource Center vatawanda chimini pamusoro penyaya iyi.
Zviri kuonekwa kuti vanhu vatanga zvavo kubuda vachinonyoresa kuzonovhota. Ndokunga inguva yatasvika yekuti pamwe vanhu vakukwanisa kuwana information yakati wande kuti vanzwisise kuti registration iri kuitikira kupi. Manumbers ari kutaurwa hasati anyatsosvika chipo chaipo patingati aiwa vanhu vanofanira kunge vachiregista kuti vavote vese vakwanisa kuregista kuti vavo sekuziva kwenyu taamuseriye kunumber 4 vachiitwa blitz iyoyi saka mukati yekuti vanhu vange vachikwanisa kuregista vari pedyo nedzimba dzavo yakupfuura. Ndo zvimwe zvatingati zviri kubatsira kuti vanhu vakurumidze vachiwanikwe vachibuda vakati wandei vachienda kunoregista.
Asi tingati pasvika huwandu ihwohwu, imiwo sesangano muri kugutsikana here?
I think 4 million tichipa nhamba iri right haisati yakwana. Mafungiro edu ndeyekuti vanhu vane makore akwana ekuti vange vachikwanisa kunge vachiita inopfuura vanhu varegesa kusvika nguva dzidzi. Saka tiri kugutsikana nezvatiri kuona so far, tichinzwisisa zvakare kuti vanhu vari kuwana dambudziko dzekuwana zvese zvinodiwa vange vachikwanisa kuregista. Kurudziro yedu kuZEC ndeyekuti kuti manumbers aya aramba achikwira, ZEC ngairerutse mukana wekuti vanhu vange vachiregista. Ngairerutse mikana iyoyo nekudzikisira zvavanoti vari kuda kuti vanhu varegiste. Tikaona vazvidzikisira icharera zvakare kuti vanhu vanga vachita dambudziko rekuwana mapepa anodiwa acho kuti vaende vachiregista vanotangawo kuwawa mukana wekuti vaende vachinoregista. Tokurudzira yatiri kupa kuZimbabwe Election Commission. Chechipiri, tokurudzirawo zvakare kuti patinenge tachisarisana nenyaya yekuti mitemo yakanyanyombobira sei pakati pekota registration, zvekungengewo ichibuda pachena kukudzira parliament nemapolitical parties vezvevatongerwo venyika kuti vadzidzise mitemo, kuti vabvise mitemo inodzvanyirira vanhu kuti vasakwanise kubuda vachinoregista. Chekupedzisira ndotoyanwa zvakare, Zimbabwe Election Commission inopange ichitsanangura kune vanhu kuti maneko ari kutaurwa nevamwe kuti kana takakunyoresa kuti uzovhota tichitora mipikicha yako totora mafingerprint tichavanyore kuti tigozoziva kuti tovhotera papi.
Pane vamwewo vane kurudziro yekuti dai Zeki yawedzera nguva yekunyoresa vanhu, imi munoti ivo nekurudziro iyi?
Kurudziro yedu ndeyekuti munhu wese asvika makore ekuti anga achivhota, ane kodzero yekuvhota, ngaapuwe mukana wekuzivhota. Mablitz akaitwa nezeki aya chaanchiri chinhu chakakosha, asi sekuziva kwedu munhu wese ane mukana wekunyoresa kuti anhu kuvhota haana kukwanisa kusvika. Saka kurudziro yedu ndeyekuti Zeki kana ichikwanisa ngaitsvage mukana yekuti ana zvake ane mvumo, ane kodzero yekuvhota, awane mukana wekuzonovhota.
Avo vange vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe rakwidza chichemo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa chekuti mitemo inombunyikidza vatapi venhau ibviswe. Izvi zvinoitika apo veruzhinji vari kutiwo mitemo iyi inofanira kusandurwa sarudzo dza2018 dzisati dzasvika, kuitira kuti makambani ezvenhau aseve nematiwi aanorerekera sezviri kuitika pari zvino. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo kuna sachigaro wekomiti yemakurukota inoona nezvekusandurwa kwemitemo Attorney General vaPrince Machaya, sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti chichemo chavo ichi chave nenguva yakareba chisina anotarisa, uye vanoti dai hurumende yachigadzirisa nekukasika. VaMaunganidze vanoti vanoda kuti mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa ubviswe, pamwe nekuti zvikamu zveBroadcasting Services Act zvivandudzwe. Vakafanobata chigaro chemukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti misa yakatora danho iri nekuda kwekuti bazi rezvekuburitswa kwemashoko harina zvariri kuita kugadzirisa mitemo iyi.
Kuna Machaya tata kutaura takanangana nemitemo miviri chete, Access to Information and Protection of Privacy Act neBroadcasting Services Act. Tichitaura kudaro nekuti ministry inoona nezvekufambiswa nekwemashoko nezvivhitivhiti haisati yapa kudare iri mitemo yayo inofanira kunge ichibviswa sekunge zvakabvumirwa hurumende. Saka tinotaura chidaro nekuti tinoda kuti zvitorwe nemutsindo uyezve nenguva kuti zvifambiswe zvakakosha.
Vamwe vanotiwo hapafaniri kupinzwa zvematongerwo enyika munyaya dzekupiwa kwemaresenisi enepfenyuro dzeterevhizheni kana maredhiyo, vachiti izvi zvinofanira kuitwa nekomiti yakazvimiririra isina divi rayakarerekera. Vanotiwo vakatonyorera kuparamende vachitaura zvichemo zvavo, pamwe nekuikumbira kuti iumbe mitemo inoona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamachaya panyaya iyi. Izvi zvinoitika apo paine kutsutsumwa kukuru munyika pamusoro pemashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inonzi yakarerekera kubato riri kutonga reZANUPF. Mumwe mugari wemuHarare vaDanford Garikai vakaudza komiti yeparamende yezvemutemo kuti masangano enhau anofanira kupa vanhu vese mukana kuti veruzhinji vakwanise kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Freedom yama airwaves especially kuma political parties. We want to see kuti kana nyaya dzamaelections dzatanga toda kuona mapolitical parties yese pachii pamhepo, kwete kuti tongoona political party A, B haionekwi, C haionekwi, kusvika kuzeita haionekwi, asi tichitaura nyaya dzamaelections.
Mumwe zvemugari wemuHarare vaHebert Komba vakatiwo pari zvino ZBC inoshanda yakarerekera divi rimwe chete, vachiti izvi hazvina kunaka sezvo iri kambani yehurumende yevanhu vese.
You don't need to go and beg with ZBC to say, ah, same as Kundiburiza, and same as Kudaya.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesero Anya avakamboshanda ku Daily News vaudza Studio 7 kuti hurumende yavamunangagwa yapiwa chitsvambe chikuru uye nyaya yekuburiswa kwemashoko inofanira kugadziriswa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana vatori venhau vachimbunyikidzwa uye maresinesi achingopiwa vanhu vanotsigira bato rimwe chete. Dr. Anya vanoti vanobvumirana nevanhu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka parizvi nomunyaya dzekutapwa kwenhau nekuburitswa kwemashoko.
Totaura kuburitswa kwemashoko kwenhepfenhuro. Hatisati tava nepublic broadcaster. Broadcaster yatinayo izvezvizvi ZBC nematerevhizheni ayo, netelevhizheni yayo nemaradio ayo, vese vanongosapota hurumende inenge iripo, which is not the case. As it must represent the public interest, zvido zvevanhu kana zvido zvenyika. Zvido zvevanhu nezvido zvenyika hazivi zvido zvezanhu nezvido zvevanhu vanotonga.
Vanoenderera mberi vachiti zvakakoshawo kuti hurumende ipe marezinesi enhepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations kuti vanhu vawane mukana wekutaura nhunha dzavo.
Macommunity radios anowanofanira kuwanikwa kucholocho. Vanhu vekucholocho vachitaura kuti paya pakaitwa kukura hundi, isusu vanhu vedu vakaurawa, hapana zvakaitwa zviri kuno, tatikumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yegukura hundi. Hurumende ichinzwa nyaya dzegukura hundi noti kuna isu vana Ruhwanya vanotaura patv kana vanhu vano vari pamuharare kana kuti vanhu vano vari kumasvingo, ichinzwa zvinhu zvichibuda mucholocho, ichibva zvinhu zvichibuda mugwanda.
Kunyange hazvo, bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakabvuma kuti zvimwe zvikamu zvemitemo yeaipa neposa hazvichafambirani nenguva uye zvinopokana nerebumbiro remutemo. Hapana zvaratiraita kusandura mitemo iyi sezvo risina simba rekushandura mitemo iyi. Bazi rezvemutemo ndiro riri kutungamira kusandurwa kwemutemo uye rinoita izvi richinzwa zvinenge zvabva kubazi rinenge richishanda nemutemo unoda kusandurwa. Vamunangagwa havasati vadoma munhu achange ari gurukota mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika chinoti kusanduka kweutungamiri hwehurumende muZimbabwe kwapa kuti vakawanda vari kunze kwenyika vange vave nemakore vasati vadzokera kumusha vaite chidokwa-dokwa chokuda kunoona mamiriro akaita zvinhu kumusha. Vatakawira kapikinyu vanove mugari wemudunhu reMaryland muAmerica vanoti ivo ndemumwe wevanhu vari kutarisira kudzoka kumusha chero nguva kunoona mamiriro akaita zvinhu kubva pakatorwa chigaro chemutungamiri wenyika navaEmmerson Mnangagwa kubva kuna vaRobert Mugabe. Vakapikinyu vanotiwo kunyange hazvo hurumende yavaMnangagwa iine zvakawanda zvairi kutarisirwa kugadzirisa munguva pfupi inotevera, vanofunga kuti inofanirwawo kutora matanhu kugadzirisa nyaya dzekucherwa kwezviwanikwa zvakaita sematombo mudunhu ravo rekwaMutoko. Izvo vanoti hazvisi kunyanya kubatsira vagari. Ngatinzwei hurukuro yataita navakapikinyu.
Mukomajonga, ndiri kuona vanhu vari kupombonoka kumusha uku. Vazhinji vedu vanga vasisaende kumusha, kwakutotsikikawo. Hakuna munhu andatambonzwa ari kuti aenda kumusha akavhundumutswa kana kubunyikidzwa kana kusungwa. Kana vanhu vari kungotaurawo zvavanodana comic pasa takutoono vachitozvekusetsa vanhu, mutungamiriri wenyika akutokwanisawo kana kutaurawo zvisingasungise. Hakuna munhu ari kunzi atuka mutungamiriri wenyika. Inova ndiyo yanga iri nyaya huru yekuti vanhu veZimbabwe vanga vasingakwanisi kutaura zvavanoda pamusoro pemutungamiriri wenyika. Asati kuona vaMnangagwa vanhu vari kuita majokosi akawanda, hapana kana atatambudzwa kunzi asungwa kana kunzi anzi iwenyarara. Saka tiri kuona ipapo panyaya yekuti kodzero dzevanhu dzinenge dziri kuremekedzwa pamusoro pekutaura zvavanoda vakasununguka. Uyezve takaonawo kuti kwavataura kuti ndokwavada kucherechedza kuti ikonomi kana bhajeti inange, pakurima apa ndinoona sechinhu chakanaka kwazvo chavatanga izvo. Asi ngavasakanganwa kuti vazhinji vemayouth varimo zvekurima izvi havachaita, vakudawo mabasa mamwe akasiyana ane asiri ekurima. Uyezve pane ikonomi yedu yezvinezvi zvekurima izvi ngatimbokanganwai, munhu wese akurimawo chibage, ngatimbokanganwai tindo zvimwe zvinoita kuti ikonomi yedu ienderere mberi. Zvakanaka zvetekinoloji doza ako zvakumhanyisa ikonomi asi kana zvizoita kuti zvinobatanidzwa nezveagriculture hapakanaka asi ipapo ndinoona hangu kuti pane kadambudziko mbijani.
Totarisawo mamwe matunhu akaitawo semashanaland east kunocherwa matombo uko, munotarisirwa here kuti pangaita shanduko ipapo?
Ya, iyi nyaya yematombo yagara iri nyaya ya inondinetsa kwazvo, nokuti ini ndiromwo vanhu vakabva mutoko vanova vakashaya nzvimbo pekurima nenyaya yekuti mumunda medu makadhutsirwa matombo, hapasisina pokurima izvozvo. Chatakawana hapana, takangokandirwa kurukangarabwe zvikanzi ndokwamuchaenda muchanogara ikoko. Hakuna chipatara, hakuna zvikoro, hakuna kana nzira dzokufamba, hakuna kana mabhazi anosvikako. Saka ndinodaira kuti hama dzanguwo dzakabviswa kunzvimbo idzi dzichakwanisawo kuwana mabasa, uyezve tichaona kuti makumu matombo aya akwanise kunge achichekerwawo kwakaita sekwamutoko asati aexportwa kudzimwe nyika dzakawanda kwaanozoendawo. Nokuti isu tiri kuona kuti vanhu vekwamutoko tagara hatina chatiri kuwana, kana hakuna ana nyamuzuro, hakuna kana chatiri kuwana kunze kwekungoita vashandi vekungochera matombo aya chete. Asi kuti titoo vanhu vakuti tichapfumawo nematombo aya hapana.
Vamwewo vakapikinywa vari kuti hurumende iyi yanyanya kuremedzwa mitoro yakawanda iri kubva mutarisiro dzine vanhu, zvinogona kuzoti mukupera kwezuva hapana chavanozobura. Imi munoonawo sei?
Mutoro vari kuziva kuti mutoro wavainawo wakareba sei, asi ndofunga vanhu vari kunyanya kuda kuti vanhu havaite mapipi panguva shoma shoma yavainayo iyi. Dzanguva mavhiki mangani kumatatu, asi tatoona kuti patoita zvinhu zvakawanda zvashanduka. Hurumende yadzinga vanhu basa, vanhu vanga vasiri kuita basa vanga vakapinzwa nechekuseri, uyezve totarisirwawo kuti maministries aitwawo mashoma. Saka tinoona kuti izvi zvichakwanisa kuwedzera mari kuzvinhu zvakaita sefundo nekuhealthy. Asiwo ndinodayirawo kuti ivo vanhu vari muhurumende ngavanyaramba vakatarisisawo, uyezve ngavabvisiwo. Kune vamwe maminista akaiswa tinogunun'una navo maminista iyayo, yaiva munangagwa vaonawo zvokuita kuti vanhu maminista iyayaka ngavambobvawo vapo vamwe vanhu mukana wekuti vatanga. Asi ndinoziva hangu kuti vanga vasina puu yakawanda kwekutsvaga vanhu vokuita maminista navo, nokuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanoda vanhu vakaelektwa.
Apo vange vari vatakavira kapikinyu vari parunhare muMaryland kuAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vanoona nezvekudzimurwa kwemoto mudunhu riri kumawirira kweAmerica reCalifornia vari kutarisira kurwisana nemoto uri kumaodzanyemba kwakadzivwa kumawirira kweguta reLos Angeles, uyo watove mumwe wemoto mikuru iri murorondo yeguta iri. France yati chikafu chevana pamwe nemukaka wevana zvinogadzirwa nekambani huru yezvigadzirwa zvemukaka zvidzorwe kubva kuzvitoro, sezvo muchikafu memukaka izvi maonekwa utachiona hwesalmonella. Vamwe vagari vemuchinoi vave kurarama nokutengesa mapurasitiki, mapepa pamwe nezvigubhu zvidiki zvemapurasitiki zvavanononga zvinenge zvaraswa kugomba guru rinorasirwa marara muchinoi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanomuka mambakwedza kunononga zvinhu izvi zvavanozotengesa kune makambani vanenge vachida kuzozvigeza vozvishandisa zvakare, kana kune vamwe vanhu vanenge vachida kuzozvishandisa zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vari kutofamba mitinho yakareba kubva kunzvimbo dzakaita seBadebridge kuzononga zvigaba zvakagadzirwa nearuminium izvo vanoti zvinotengwa kuSouth Africa. Mumwe mugari wekuzvishavane amai Charity Bonda vakauya kuchinhoi kuzononga zvigaba izvi vachiti vanhu vave kunonga zvigaba vawandisa kwavanobva. Amai Bonda vanoti vave kupinza vamwe vanhu basa rekunonga zvigaba zvearuminium izvo zviri kuvawanisa mari. Mumwe mugari wemuchinhoi vaDixon Mwaera ava vakambotanga vachinonga zvigaba vachitengesa vanoti vava kupisa zvigaba izvi vega vozotengesa zvanyunguduka kuita mutopfu. Vabonda vanoti kuzvipisira voga kuri kuvapa mari inoita madhora zana nemakumi mashanu pasvondo.
Ndinononga makeni ndanongana makeni aungana ndakuona kuti akukwanisa kuti ndiwanewo makejes akawanda. Ndinomapisa ndamapisa ndotengesera vanokwanisa kudi kushandisa ominyama ndinenge ndapisa yacho. Makejes andinokwanisa kupisa pasvondo, ndinokwanisa kupisa kana makejes anokwana kuita 100 kana kuti 150.
Mumwe mugari anononga zvigubhu zvepurasitiki achitengesa vamunashe togara vanoti vanowana mari inoita madhora makumi matanhatu pasvondo. Vatogara vanoti vave kutokwanisa kutenga zvekudya nekubhadhara pamba pavanogara pasina dambudziko.
Ndichitengesa ndikuwanawo pawiki $60 ndikukwanisawo kuriritira mhuri yangu ndichikwanisawo kutenga chikafu nekubhadhara rent.
Mumwe wanononga zvigubhu newaya ndiva Eric Masango avanogadzira matoi anotambiswa nevana.
Ndinotoita kune vanoita kobra vaya ndozoita zvimwe matoi zvandogadzira anotambisa vana ndotsvaga waya ndondogadzira kumba ndiri kumba.
Chiremba wemuchinhoi vaMenard Kushwa vanoti kupinda mugomba guru munhu asina zvipfeko zvekuzvidzivirira zvine njodzi kuutano.
Munhu anachengetedza utano wavo ndechekutoti 1 chikafu chemuno haafani kunonga kana iri basa ngavashande basa asi basa racho 1 ngavaonika negambusi ane overall ane govis ane zvitichi zvekuvharisa munhu zviyazvo ndozvinofanira kuonekana nazvo vachiita kanyonga kadibhokisi kunonga kadibhokisi plastic kunonga plastic zvigubhu kunonga zvigubhu.
Zvigaba zvearuminium zvinosanganisira munoiswa zvinwiwa zvedhiragoni nezvimwewo nemunotengeserwa mishonga inonhuwirira kana kuti perfume. Mamwe madzimai ave kutopinza vamwe vanhu basa rekunhonga zvigaba zvearuminium ivo vofamba vachitora kuvanhu ava vachivapa mari shoma ivo vozozvitengesa nemari iri pamusoro kuti vararame ivo nemhuri dzavo. Mamwe madzimai vave kuregedzesa vana chikoro vachiti havana mari kuti vavabatsire kunhonga zvinhu zvinenge zvaraswa kuti vawane mari kana vazozvitengesa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chigoriwa.
Vateveri venhabvu kusanganisa vezvimwe zvikwata vakafadzwa nokusarudzwa kwaRodwell Chinyengetere semutambi akashura mare kudarika vamwe kana kuti Soccer Star of the Year, vachiti ivo mutambi uyu aikodzera kutora mukombe mukuru uyu. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo kune vamwewo vanofunga kuti Ocean mushure weDynamos aifanira kuve akatora mukombe uyu. Vakawandisa vanoti Chinyengetere aive ari pamberi kudarika vatambi vese munyika. Vanofarira mushure vanoti mutambi weDimbare uyu aifanira kuve akatambidzwa mukombe uyu vachitarisa ivo matambiro aakaita pazera rake remakore makumi matatu nemaviri, asi vakawanda havatendirani nazvo. Mutambi wekarati vaGeorge Afonso Mukuche avo vakambomirira nyika makundano eSouthern Africa vanotitsanangurira kuti sei vachifunga kuti Chinyengetere aive pamberi kudarika mushure.
Ocean Agarright was one of the contenders pekutanga but akazodipa form pekupedzisira. Uyu Rodwell akaramba achiendera mberi namoyo wacho akangoramba achiita seachipropela team kusvika Rodwell team yake yahwina championship, saka he deserves.
Vatatenda makazhu avo vasina divi ravakarerekera pa Dynamos ne FC Platinum asi vachitevera ma Green Machine e Caps United. Vanoti kubvira mitambo ichitanga kusvika ipere, chinyengetere akaramba ari pamusoro pemutambo wake.
Kubva seasoni ichitanga kusvika ipere ndiaitamba bhora zvakanyanya. Akatombokuwara, kukuwara kwakaita tisambotarisira kuti achasimba achitamba bhora zvakanyanya, but akasimba achitosimudza mutambo kusvika Platinum yatora mukombe.
Kunyange hazvo vachifarira Dynamos va Brandon Rora vanoti chinyengetere aifarira kuwana mukombe uyu sezvo akatungamira FC Platinum kutora mukombe weleague, vachiti ivo havana chekuchema pavatambi vekugona kunenge kudada vari pamasoka stars.
Rudo chinyengetere aifanira kuhina because akanyatamba zvakamwisa mvura. Nema maplayers say FC Platinum also masoka stars I can't complain. What they are winning team. So I can't complain. Ndo chirengera tamabhora.
Mukutora mukombe uyu chinyengetere akatambidzwa mari inoita iyo zvuru zvishanu zvemadhora pamusoro pechiuru chemadhora icho akapiwa pakuve mumwe wevatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe uyu. Had life zvirekwi weCapes United uyo aive nemukombe wesoka star gore rapera anoti chinyengetere anofarira kutora nguva ino kupemberera kupinda kwaaita munhoroondo yemabhuku enhabvu munyika.
Ndinomuti makorokoto uve nekufara munguva iyi because inguva yakakosha mukutamba kwomutambi uye uzvichengetedze because zvinhu zvakawanda zvinoitika uye zvinhu zvakawanda zvinenge zvatarisirwa kubva kune munhu anenge aikwanisa kunzi soka star.
Zvakamira zvakadai chikwata chenyika chemayoung warriors chemaunder 20 nezuro chakarova Angola 1-0 mumutambo wavo wechipiri wemakundano ekosafa under 20 championships ayo ari kuitirwa muzambia. Chibodzwa chakabva kuna King Usama wedynamos chapinza mayoung warriors mapoints mana vakaenzana pamusoro nenamibia iyo vachatamba nayo mumutambo wavo wekugumisira mugungano iri mangwana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenda mumasemifinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
If I tell you say I love you, oh, my money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby. Nadu, gara for me. Nadu, tarara, oh. Nadu, sakara, oh. Nadu, gara for me, oh. Yo, ya busy, busy. My number one in tutu, sipping bruku tutu, for your love it tutu. I go tutu, biko obyanu ju. Say you do me juju, cause I'm feeling the juju. Take it to you, I wanna dash it to you. Take it, you can have it to you. Take it, you know I got this in you.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinoti rakakwanisa kunyoresa vanhu vanodarika zvishoma mamiriyoni mana kusvika nezuro musi wa10 zvita 2017. Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe, rakwidza chichemo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa chekuti mitemo inombunyikidza vatapi venhau ibviswe. Vateveri venhabvu kusanganisa vezvimwe zvikwata vakafadzwa nokusarudzwa kwaRodwell Chinyengetere semutambi akashura mare kudarika vamwe kana kuti soccer star of the year, vachiti ivo mutambi uyu aikodzera kutora mukombe mukuru uyu. Vashandi vemupa mumaplazi voita tariro pa hurumende yomutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.